inini nemazi kuti kakonana hazvigoni kuti inini nditi zvinhu uya kumba kwangu tiite nhaurirano ndichizilida inyika Rwanya kana kuti inini moti iwe Rwanya uya unokuwa chindoni nditaurirane newe especially kana inini wazulu murimo mune zvobvo murimo munorovesa vanhu vanenge vachinditeerera inini ndouya kumba kwenyu ndogara nemi ndichitaurirana nemi asi wakaisa vanhu vangu mujere wakaisa vanhu vangu vanhu vari muchipatara kuchiponda vanhu hazvingadaro kuti nhaurirano dzedu dziitiki inoda muyananisa nehunhu muyananisa anobvumirana navamunangagwa navachamisa zvimwe zvese zvokuti kwai vana kupi vani mumadiscussions navamwe vese munotaura vana vanonzi anava vanoimba vekuhaishuridza va vamuteki vonzi kwai ngavakuratidza kuti vamunangagwa havasi pachena nyaya yedambudziko romuzimbabwe haitozi yavo futi navachamisa inyaya yakatanga kuna 1999 zanu ichishandisa mauto kupira maelection kuponda vanhu nezvimwe zvakasiyana siyana so kuti dambudziko romuzimbabwe ripere panoda kuti mdc inotongamirwa navatsamisa nezanu yeyi nemiritari yavo vagare pasi asi chimwe chingaita kuti zvinhu zvinake ndezvekuti kana vachamisa navamunangagwa vakagara pasi pano muyananisa anobvumirwa vanhu vokuami vanofanira kuuya kumanegotiations ivavo because vanhu vokuami vari necoalition government nezanu iyo ami iri bazi renyika remunhu wese rezanu yemdc rendonga but ami inotora position ichisapota zanu kubva muna 2000 kubva kumakukura hungi muna 2000 muna 2008 maelection saka emi nhaurirano nhaurirano dzipi zvadzo dzinokwanisa kuitwa pasina marepresentatives eani kuti anzwiko kuti kutambisa nguva
asi anga atungamiriri nhaurirano idzi ndiani nekuti takamboona paya anga ari mutongi gava yanga iriyo sadak neafrican union
aiwa vanhu vomusadak nemuafrican union ndo vanoziva kunyanya nesouth africa nhaurirano dzinofanira kutotungamirwa nemunhu anobva musouth africa because zvinhu zvichiitika kuzimbabwe zviri kunyanya kubata sereki zvakanyanyisa South Africa ndoupfumi hwayo nevanhu vayo kana vambeki vakaripeya chero vakamboita zvavambeki zviya zvachitonani
asi kavamwe vanogona kuti iro bato reanc rinenge riri kubuda kapachena kuti rinotsigira zvese zviri kuitwa nezanu pf
haritsigiri zvese plus iyo ikabuda ichiti hurumende iripo chakati 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 inozotadza kuti idini iyananisa tarira kana vamugabe vazulu pavakanga vachinetsa South Africa yangobuda ichiti kwaiti diplomacy asi ndiye akazoita mutongo gava sadhaki chaiye ikazobuda ichiti aiwa sarudzeni dze2008 anga asiri maelection anga ari mazanabwanana handifungi kuti South Africa ingatadza kuona dambudziko romuzimbabwe nekuwanda patakaita muno musouth africa vanhu vachitiza kuutongi hwezanu hamugabe